manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 17/2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri webudiriro mudare reparamende vari nhengo yeCCC vakosta machingauta vasungwa nemapurisa nhasi. Magweta emudunhu reSadik oshora Zimbabwe nekwaanoti kumbunyikidza vanopikisa. Vaimbo vamutevedzeri wemutungamiri webato reMDC Vaelias Mudzuri votarisana nekudzingwa mubato iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri webudiriro muparamende vakosta machingauta vasungwa nhasi vakapomerwa mhosva yekuita musangano pakupera kwesvondo vaine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga. Izvi zvinotevera kusungwa kumusha wevazhinji webudiriro muHarare kwemiriri wemukobha mudare reparamende vaAmos Chibaya nevamwe vavo 24 nemugovera avo vanga vari mudare redzimhosva zvakare nhasi. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vamachingauta vasungwa nhasi mangwana nepavanozvipira kumapurisa epaHarare Central Police Station, Law and Order, mushure mekutaurwa kwakaitwa mudare redzimhosva nemupurisa ari kuferefeta zvakaitika kubudirira musi wemugovera vaGeorge Garauzive kuti vamachingauta vainge vachitsvagwawo nemapurisa. Gweta ravamachingauta vaDarlington Marange avo vaperekedza vamachingauta kumapurisa vati vamachingauta vapomerwa mhosva yakafanana neiri kupomerwa vachibaya nedzimwe nhengo dzeCCC dzakasungwa nemugovera idzi. Vamarange vati vamachingauta vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana.
Saka pakusvika tichinonzwa nezvinyaya yavo vabanzi mune mhosva yakafanana neyakaparwa navachibaya nevamwe vakasungwa avo pavakaita meeting kubudiriro. Nwai zvematongerwe nyika. Vamachingauta vapomerwa mhosva yakafanana neyokunzi vakanoparticipata paungano ijekerere nechinangwa chekuda kukonzeresa mhirizhonga. Asi iyo mhosva vari kuiramba, saka tinotarisira kuti vanoenda kudare redzimhosva mangwana kuti tinokumbira kukoti kuti vatongo vachibva kunze.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato reCCC vaGift Osalosi Ziva vashora kusungwa kwavamachingauta vachiti zvavakuita sekunge bato ravo riri kushanda zvisiri pamutemo.
Ibato rinorikunaizwa nemutemo, ibato rinosikanwa, rinofanira kukondisa maelection. Kana kusingafanirwi kuitwa competition hakufani kushedzero maelection. Ndo zvatinotarisira. Ndosaka tiri wanhu vamachingauta vasungwa, organizer vedu, machampions edu ese ari mukati kutarisira vanofanira kupiwa bill nekuti vanhu vese vanopinda vari entitled to bill unless vaprova kuti vane mhosva yavo.
Magweta anyunyuta mudare kuti vasungwa ava vaunzwa kudare vakapfekedzwa hembe dzekujeri ivo vasati vaiswa paremand. Magweta atiwo haasi kufara kuti hembe dzanga dzakapfekedzwa vasungwa dzanga dzakabvaruka bvaruka zvokuti vamwe vavo vanga vachiita sevasina kupfeka. Asi vachuchisi venyaya iyi vati vachaferefeta nhona idzi mudare vachibaya nevamwe vavo vatadza kuenderera mberi nekusvitsa chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wokubvisa mari yechibatiso mushure mekunge gweta resangano rinomirira kodzero dzevana reJustice for Children amai Pamela Musimwa vasvitsa chikumbiro kudare chekuti umwe mwana ari pasi pemakore gumi nemasere uyo akasungwa pamwe chete nenhengo dzeCCC idzi asatongwe pajekerere. Amai Musimwa vati kuita izvi kunotyora kodzero dzemwana uyu.
So taita application yekuti gallery ikiriwe nezuro nyaya yakatotongwa munhu wese arimo but nasipata shika tabatati gallery ngari kiliyo. So application hiyo hiyo ndio yazopetsa yaita kuti nyai postpone kuenda mangwana because vamwe vese 24 vane kodzero kuti vatongwe vanhu vese vari mune kuti vanhu vakuru but for vana vadiki zvinovapa trauma zvinovapa kuti even mazichao asibise kana vakatongwa makazara vanhu nekuti hatizivi vari kutora mapicture hatizivi vari kutora humbo.
Mutongi wedare amai yeukaidzuda vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro ichi mangwana. Nengo dze triple C idzi dziri kuramba mhosva dziri kupomerwa dzichiti pasi pemutemo Maintenance of Peace and Order Act hadzisungirwi kutsvaga mvumo kana dziita musangano usiri weveruzhinji sezva dzinoti dzaiita panguva yadzakasungwa dziri pamba pavamachingauta. Zvichakadaro, magweta eSADC Lawyers Association ashora zvikuru mapurisa ezrp nemhosva yavari kupomerwa yekurova nekukuvadza kwaakaita rimwe gweta renhengo dzetriple C idzi vakudza ikadzere. Magweta aya akurudzira hurumende kuti ichengetedze godzero dzemagweta uye vakati kushungurudzwa kwevanhu pamberi pesarudzo zvinhu zvinoda kutarisiswa uye zvinoodza mwoyo. Sangano iri rakurudzira veSADC neAfrican Union kuti vapindire vaone kuti Zimbabwe yaita sarudzo dzakachena mushure mekunge vakadzere vaenda kunomhanara kuHarare Central nezvekurohwa kwavo kubudiriro. Vakabva vasungwa vachipomerwa mhosva yekutiza muusungwa nekuita musarinya zvinova zvavari kuramba. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Dzedare reparamende dzinoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inofanirwa kugadzirisa zvayakanzi igadzirise nekomiti yeparamende yakaongorora gwaro rayo rekutara miganho yematunhu yekuvhotera rePreliminary Delimitation Report pamwe nekutambirawo zvichabuda muhurukuro dziri kuitwa muparamende pamusoro pegwaro iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi, mumiriri weHarare East vatendai biti vanhu vamumwe vatevedzeri wemutungamiri webato reTriple C vati gwaro reAdhoc Committee rinofanira kugamuchirwa neZEC yogadzirisa zvakakurudzirwa kuti zviitwe.
We resolve, this house resolves that the Zimbabwe Election Commission must reconsider its preliminary report on the basis of the issues and the recommendations that have been made by the AdHoc committee. So I move that we make that resolution.
Ngati ichi chisungo chekuti ZEC ngaigadzirise gwaro rayo ichitevedzera zvakataurwa neAdhoc Committee.
Vabiti vachiwo ZEC inofanira kugadzirisa zvese zvichabuda muhurukuro dzavari kuita kwemazuva maviri vachiti nguva iripo kuti zvigadziriswe. Imwe nyaya yavati inofanira kugadziriswa inyaya yekupatsanurwa kwemawadhi achiiswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana.
The tech word is kwaondoikanda kuHarare South kuchururuka. I mean, how does it happen, Mr. Speaker? Can you picture IMGCPC wondoikanda kutogedzere kumasvingoko? Hazvina vanhu veku Highlands havana geographical communication, havana common interest nevanhu vekuchururumbamuko. So description yacho manje iyo nzu unomira pakona wozoenda pakanzizike sina zita wozoenda paimba yehedi wozondofamba. It doesn't make sense.
Izvi zvatsinirwawo nemiriri weshamba North vari nhengo yezanu PF vabramwell bushu.
So that we do not have municipalities overflowing from one municipality to the other.
Hatifaniri kuve nemawadhi nemamunisipariti akasiyana anopinda muconstituency imwe.
Vachipawo pfungwa dzavo panyaya iyi, mumiriri weBinga North vaPrince vekotswanda veTriple C vati ZEC inofanira kupiwa mukana wokugadzirisa zvayakakanganisa, kwete kuti pashandiswe miganhu yakashandiswa mutsarudzo dzemuna 2018 sezvinoitwa pamutemo kana ZEC ikatadza kubata nguva. VaDavid Tekeshe veMDC vanomirira Makoni Central ndevamwewo vati ZEC inofanira kugadzirisa zvese zvayakanzi igadzirise isati yaburitsa gwaro rayo rekupedzisera kuti rishandiswe musarudzo.
They say they use a preliminary report, which I think preliminary report is subject to changes, to corrections and like.
ZEC inoti i preliminary report uye semazivire andinoita inokwanisa kuchinjwa.
Mugwaro rayo ado committee yakaita chisungo chekuti mamwe matunhu akaita seGutu South neUlelema East anofanira kudzorwa, izvo zvinotsigirwa nemumiri weWarren Park vaShakespeare amauswa.
Yakatarisa Warren Park yakanga iine mavoters vanosvika makumi matatu nezviviri, zvirova kuti 32,000. Zvinoratidza kuti yakanga yakakura kudarika mamwe maconstituents ayabatanidzwa nayo akafanana neKambu Zuma. Saka chikumbiro changu changa chiri chokuti Warren Park constituency idzoserwe sezvayanga iri.
Nhengo dzeparamende dziri kudawo kuti ZEC itare migani yayo ichishandisa zvakabuda pakuverengwa kwevanhu kana kuti national census, pamwe nekuti maconstituency ese ave neuwandu hwevanhu vakafanana. Mangwana nhengo dzedare paramende dzichadziya gwaro iri dzoendesa zvisungo zvadzo kumutungamiri wenyika anozozvisvitsa kuZEC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaDouglas Ngonzora vaElias Mudzuri vanoti havasi kuzodzingwa mubato iri vachiti chavari kuda kuti ritevedzere bumbiro remitemo webato pakusarudza utungamiri. Nezuro bato iri rakaburitsa mashoko ekuti rambomisa kuva nhengo Seneta Mudzuri, munyori wezvemabhizimusi vaNorest Marara, sachigaro vemashonaland West vaGift Konjana, sachigaro vemasvingo vaJohn Nyika, sachigaro vedunhu reAmerica vaDan Moyo, munyori wedzidzo vaEdwin Dzambara uye nhengo yeNational Executive vaEdwin Kakora. Mukuzeya nezvenyaya iyi nezvikonzero zvokumiswa kwenhengo idzi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri wavamwonzora vaLloyd Damba.
Mamitingi zvezataita varume vamikwa basa vamwe vamitingi aya asi vakanga varimo ine vanga vachinyarara vasingatauri nekuti venguva rinonzi mumainoriti kana kuti venguva revashoma. Asi vazobuda imomo mwaizonoronga kana vatoti pakunoplota ploting nekupulana zvinhu tu zvakasiyana. Vangoplota kuti kana pasina ishi tinopanda mukaka wacho titi tumwatiitsvuku, pasina ini haiziyu. Asi mune zvematongerwo enyika zvinonzi kune utongi hwechekerero hweruzhinji kozoya pfungwa dzevashoma dzinopinda kugashikwa. Asi pfungwa dzavo dzevashoma havana kudzitaura muushoma hwavo chiri muranga. Vazobuda vanoenda kunoronga kunodisira kuta Congress.
Vaida kukanganisa sei Congress yenyu?
Vaiunganidza zvema street kids kuti zviuye vakapa $2,000 ende isu tine evidence yacho. Asazvinokwanisa kubudisa zvese nekuti inyaya yapamusoro pedare yemusangano kuti vave kuzodisrupta nekurova vanhu nekusororodza vakuru vemusangano. Izvo zvinoko zviri kunze kwebumburo remusangano kana kuti yatoti hurufu.
Ko vamudzuri vari kunzi vapara mhaka yei chaizvo apa vadamba?
Vamudzuri munhu mukuru musangano vakanuza extraordinary congress vakaapoiwa navamonzora vaita 14 votes. Vakwendwa kudaro vamudzuri vakaramba vachiplota vachinoda kudisrupta musangano nekuti vanotiwo kana pasina ivo havazivi. Asi ngatitarise kumashure kuti vamudzuri ibasa ravo rekushora mapurezi.
Munoorevei apa mungatsanangura?
Ndiwo munhu wekutanga wakatanga kunyorera vatsvangirai tsamba. Vamangoma vatsvanira tsamba kuti tsvangirai idza ipapo ndipinde. Vamangoma vakatokopera vamudzuri. Vashamisa vaitora bato zvichisimba vamudzuri vakazonyaradza tsamba vakati ibva ipapo ndipinde nekuti ini ndini ndakanzi ndinofanira kusara ndakabata. Vamudzuri vachipinda vakazviitazvo. Saka unhu hwavo saka takuti mukweguru uyu anenge avhuta kunyarwa.
Mutauriri wavamwonzora vaLloyd Damba vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo vamudzuri kuti tinzwe divi ravo.
Tini takataura Mwonzora hofisi make muina komichi iye ari pochiamini kuti zvakaita izvi hazvibvumirwi because kuti vanhu vazoenda kucongress. Congress inopera inopera paprovinsi. Provinsi ndiyo inozotora vanhu vangavahwina mucongress kubva kuwadi kusvika kuprovinsi. Ndo vanonominita vanhu vari pamusoro kwetoti vanhu vari mucouncil vanonominita vanhu vari pamusoro because vanenge vasiri echijeko. wanengo wanengwana uto vifwa niwanu haripasi
ansi iwo waruguti wa mzuri habana kusaruzwa jiva kukwize mu izo saruzo izo zizi paneshi garoza enge zirimo nekudaro padando saka vasiri kufara nezvakaitika.
My blessing. Ndakati ine handi ndakanominetwa mbiti vaizvinzi ndikati handi kuri kunominetwa nevanhu vakaapoindwa nani navamodzora because inivo ndakanda toapoindwa ndamboramba kuti hazvo akasaka kana pane nyaya haisi yangu ngeyevanhu vemdc ini ndiri vemdc ende kana ndichisasunda nevanhu vari kuramba kutevedza mutemo wavo handizondiwanani.
Muri kumbokwanisa here kuenda kuhofisi kwacho kubva zvaitwa kongresi iyoyi vamudzuri?
Ndikuti inipandiri pane kongresi isina vanhu. Kune vanhu vakawanda vari kuchengetwa vamwe vachivhunukirwa vachibviswa. Kuda pane vanhu vanoda kudiwa ndiripesi kubva kuseneti ndovaari kuwekera kuti vati ini ndibvisei vaise museneti. Ndonyaya iripo yekuti bvisai mudzuri vaise munhu museneti.
Kuri kuti vakudzingai pane urongwa here wekuti muende kunopikisa nyaya yacho kumatare?
Kana wada kudini takambozvitaura vanakambodzingwana na job scala paya zvati takudzingana kati handidzingwire vanhu vemdc ini ndiri mdc ndakatanga ichitanga kungotidzinga kuti ndangodzimba ndaita sei ini tutoti vanhu dei vabatana vavadzi vemdc ndo yakatadzwa nevanhu vemuzimbabwe kuti dei vanhu ava vakagadzira nyika yakasiyiwa ichizi tikuda kutora pavo kukuzana kwete kurwa nezano but kutora pawa kudzigadzire nyika uzvatofanira kutaura kuri zvokuti uyu wadzinga uyu wadzinga zvinoshanda kupi zvizvi.
Avo vanga vari vaembenge vari mutevedzeri wemutungamiri ndinodzokorora avo vanga vari mutevedzeri wemutungamiri webato remdc vakadzingwa mubato iri nezuro vaelias mudzuri vachitaura nablessing zulu vari parunare muHarare. Sangano rechitungwiza Residence Trust rinoti riri kushushikana neuwandu hwevanasikana vari kutyorerwa kodzero dzavo kuzvibhorani pavanenge vachinochera mvura dzimwe nguva kwasviba. Mumwe mukuru musangano iri muzvare Diana Kuvea vanoti vaita musangano nehofisi yameya weguta iri kuti vazeve matambudziko avari kusangana navo. Hatina kukwanisa kunzwa divi rameya kana gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti nyaya dzekungunyikidzwa kwevanasikana idzi dziri kumhangarwa here kumapurisa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7 namuzvare Kuvheya nezvenyaya iyi.
Madambudziko ripo mbere kuvasikana chaino vari kubata vamwe vanoti kubatwa chibharo chaicho pazibhorana uye pari kubhadhariswa mari ekuti vanhu vachere mvura uye zvekare nekuti panenge pari pemahara pasingabhadharwe sezvinoita zvigorani zvepublic kana kuti zvekanzi tinebongo zodzo gorakapera pamberi pane mwana akatourayiwa ipapo akabayiwa nebango achirwira nyaya yeraini yekuti achere mvura nekuti mukacherechedza muzvibhorani mune makazara mune vanhu vanozviti ndo makomiti epazvibhorani ndo makomiti members epazvibhorani vanopinza vanhu vavo vamwe vanopinzwa vanhu vacho zvichienderana nekuti bhekatoripi zvinoazvinhu zvakonzera kumbunikidzwa kuzhinji kwevakadzi nekuti tikacherekedzwa nasikana vakadzi chaiyo unongosvika kumhanyira kubasa otarisa pane chiya chemvura vamwe vanozongozvipire kakuvarume kachena zvinoazvinhu zvakonzeresa chipandi chaicho kuchaika kwehunhu.
Mungati izvi zvingagadziriswe sei?
Chekutanga senge tiri kuno kuguta rechitungwiza ndekwekuti hurumende sekungochema kwatiri kuita seboka rechidzese iti dai vativakirawo dhamu redu tawanawo mvura mumatepi isepe zvirigo zviripo pamukadzi muvindire remutemo rekuti tine kodzero yekuwana mvura 24 hours ichibva patepi mudzimba dzega dzega.
Zvamira zvakadaro makakwanisa here kutaurirana nevamwewo imomo muchitungwiza vari kuti chii?
Tanga tichitokurukura na etimeya rechitungwiza kansela musinga nyoka nhasi kwangu nemitini nastakeholder sengedeofice makusena vataura kuti nyaya yedhemu chaiyo kuti ivako iko zvino hakuri kudiwa mari hapana mari ende uye zvekare tinofanira kumekachiwa kana kutaura nevano chimirira vemuri vari kuparliament kuti vapushewo nyaya iyoyo ikoko nekuti isusu wose mapoka akazvimirira takaita makampeni tikanyora mapetisheni tikaenda kukoti taiko titahwina kuti mvura iuye mumapombi kawanikwa kudzemu raifomba zvekasa hapana chiri kubuda.
Vanga vari nhengo yesangano rechitungisa Residence Trust muzvare Diana Kuvea vachitaura naMavelas Musanganyauye weStudio 7 vari kuchitungwiza.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanopfurukidza mwero vechikwata cheIslamic State vanoti ndo vakabhomba Pentecostal Church muguta reKasindi kuCongo nemusi wesvondo vakauraya vanhu gumi nevanomwe. Mauto ekuUganda aenda munzvimbo iyi kunobatsira kuchengetedza runyararo. Nepenyuro yeFox News inoti mamwe mauto zana kubva kuUkraine akasvika muAmerica nezuro kuOklahoma Fort Sill kuti adzidziswe kushandisa zvombo zvemhando yePatriot. Zvimwe zvombo zvekuzvidzivirira nemuchadenga zvakadai zvichapiwa Ukraine neGermany. Zvimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe nevashandi vanoti vanowirirana negwaro rakaburitswa muna zvita nebhanga guru repasi rose reWorld Bank iro riri kuti Zimbabwe ndiyo iri kutungamira munyika dzepasi rose pakuve nemitengo yezvekudya iri pamusoro-soro. Gwaro reWorld Bank iri iro rakaburitswa muna zvita gore rapera rinoisa Zimbabwe pachinzvimbo chekutanga chenyika gumi dzine mitengo yechikafu iri pamusoro-soro pasi rose. Zimbabwe ine zvikamu mazana matatu nemakumi maviri nechimwe kubva muzana kana kuti 321% ichiteverwa neLebanon iyo ine zvikamu mazana maviri nezvitatu kubva muzana kana kuti 203% kuchizouya Venezuela iyo ine zvikamu zana nemakumi mashanu nezvisere kubva muzana kana kuti 158%. Imwe nyanzvi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura, mumwaka wekurima wapera, mitengo yakakwirisisa.
Rapera sezvamunoziva nyika takava nedrought, agriculture production yedu yanga yakaderera zvakanyanya, tichienzanisa negore rapera paseri. Saka izvozvo zvakaita kuti mitengo yekudya munyika inge ichikwira. Saka zvaparurwa newe World Bank izvi kutaura kuti Zimbabwe ndoine highest food inflation zvingori maringe nezviri kuparurwa neweZimbabwe National Statistics Agency inoendo inotipa mainflation figure. Makaona official annual inflation rate yedu ye 243.8% ndiyo zvakare the highest in the world.
Munyori mukuru nerimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Siamuyarira vanoti kukwira kwemitengo yezvokudya kuri kutaurwa nebhanga repasi rose uku kwagara kuchichemwa nevashandi sezvo vari ivo vari kuomerwa neupenyu zvakanyanya.
Gwaro reWorld Bank iro riri kutaura kuti zvinhu zvaita world hazvichakontroreka riri kutaura zvechokwadi. Uyewo vashandi iye zvino vasvika patingati tekupedzisirisa maererano nekuzvisunga uye nekuzvishingisa kuti varambe vachiraramisa mhuri dzavo, varambe vachienda mumabasa. Ishomanene NEC dzakanegoshieta mari ingadarike iyo pa$600, $300 yatinoti nyangwe dai ikazokonvetwa equivalent to bank rate ishomanana.
imwe nyanzvi mune zveupfumi vari zvakare nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Elliot Masocha vanotsanangura kuti zvii zvinotariswa nebhanga parinobuda negwaro iri.
Zvinenge zvichireva izvo kuti mitengo yechikafu kuZimbabwe iri kukwira chaizvo nenguva pfupi pfupi, pasina kuti vanhu vanenge vambofema zvekare, zvichireva kuti upenyu hwavanhu vomuZimbabwe huri kuoma zuva nezuva. Vanenge vachitarisa iwo atinoti mabasic food prices, anosanganisira hupfu, anosanganisira zvana chingwa. Izvi vovona kuti zviri kukwira zvakanyanya kudarika dzimwe nyika dzose dzepasi rose. Saka kukwira ikoko kuomeserwa kune kuchiita vanhu vomuZimbabwe.
Vanongorora zveupfumi vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti kune vamwe vari kutoti kukwira kwemitengo yechikafu munyika kana kuti food inflation kuri pamusoro kudarika zvakaburiswa neWorld Bank. Izvi
food inflation, kukwira kwemitengo yezvese maringe nekudya, iwo 300% kutaurwa hero Professor Steve Hanke vari kutoti aiwa inotova 400%.
Saka izvi zvingagadziriswa sei? Dr. Shitambara vanodzoka vachiti
kuti tinge tichipedza dambudziko renzara munyika raita kuti mitengo yekudya ikwire, tinofanira kuisa mari mukugadzirwa kwemadhamu, then tinofanira kuisawo mari zvakare mukusimbaradzwa kwenyaya yeirrigation munyika, nekuti pasina irrigation zvinoreva kuti ikonomi yedu inongoramba iri vulnerable kumaclimate induced shocks.
World Bank inoti kukwira kwemitengo yechikafu yenyika yoga yoga kuri mugwaro rayo iri kwakanangana neongororo yakaitwa kubva muna Nyamavhuvhu kusvika muna Mbudzi wegore rapera. Rwanda ndeimwe yenyika dzemuAfrica dziri mugungano renyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa mupasi rose, kana kuti food inflation yakakwirisisa. Chirongwa chedu chelive talk chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yekusungwa nekurohwa kuri kuitwa nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change pamberi pesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisa yanoti 909am 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909am 6175 ne 7255 shortwave. Zvongwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Magweta emudunhu reSadic oshora Zimbabwe nekwaanoti kungunyikidza vanopikisa. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC inotungamirwa navaDouglas Ngonzora vaElias Mudzuri votarisana nekudzingwa mubato iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ane kuoneka yane mufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai muina Gaino Gumede Saidi.
Soku izika abdizu.